Vachitaura mushure merwendo rwavo, amai Etherin Cousin vati, kunyange hazvo sangano ravo rakazvipira kupa chikafu kuvanhu miriyoni nemazana masere evanhu vanodarika mamiriyoni maviri vakatarisana nenzara munyika. Izvi zvinogona kutadza kuitika sezvo vakatarisana nedambudziko rekushaya mari. Vati vanokwanisa kubatsira vanhu miriyoni nechidimbu uye vamwe vachapinda mudambudziko renzara kana mari ikasawanikwa.
The challenge is that because of the lack of funding, we were only able to support to date 1.2 million of the 2.2, which means that there are people who, as we are in the most critical period of the lean season, who have depleted all of their personal assets, who, because we do not have the necessary funding, will potentially go hungry and their children will go out without nutritious food that is required.
Vati kunyange hazvo uwandu hwevanhu vanoda rubatsiro rwechikafu rwange ruri kudzikira mukati memakore gumi apfuura, uwandu hwevana vari kushaya chikafu chakakwana hausi kudzikira. Vati nekuda kwaizvozvo sangano ravo rine chirongwa chekutsigira vana ava kuti vawane chikafu chinovaka muviri. Vatiwo sangano ravo rine chirongwa chekutsigira vanorarama neutachiona hweHIV nechikafu, pamwe nekutsigira varimi vadiki kuti vakwanise kurima chikafu chakakwana. Asi vati zvirongwa zvese izvi zvinoda rubatsiro rwe mari kuti zviendere mberi, vachiti zvakakosha kuti vanhu munyika vawane chikafu chakakwana pamwe nekuve neutano hwakanaka.
And we are committed to bringing all of our tools to Zimbabwe to ensure that we can move forward the food security and nutrition status of the people of this country. What we are asking is that the donor community, both traditional donors, the non-traditional donors, the private sector, and the government, invest in these programs because we can end hunger and stunting in Zimbabwe.
Vati kunetsa kwemari pave kuita kuti sangano ravo ritsvage rubatsiro kune mamasangano arange risingashande nawo, vakati vakatokumbirawo nyika yeChina kuti ivape rubatsiro rwemamiriyoni gumi emadhora ekutsigira zvirongwa zvaro muZimbabwe.
And so what we're also looking for are new donors. We have, with the government, signed a request to the Chinese government for an additional $10 million. We are hopeful that they will invest in the programs here in Zimbabwe. We are working to identify other donors as well to support the programs as we move forward.
WFP inoda mamiriyoni makumi matanhatu emadhora kubva pari zvino kusvika muna chikumi kuti ikwanise kupa chikafu kuvanhu vese vakatarisana nenzara. Asi amai Cousin vati vari kunetseka kuwana mari iyi nekuda kwemamwe matambudziko kune dzimwe nyika pasi rese dzakaita seSyria, South Sudan, Central Africa Republic nedzimwe. WFP inoti inofara kuti hurumende yeZimbabwe ine zvairi kuita mukubatsira vanhu vakatarisana nenzara. Yati semuenzaniso, chimwe chechibage chiri kutengwa nehurumende kubva kuSouth Africa chichapiwa vanhu pasi pechirongwa cheWFP. Nyanzvi yezvekurima paUnivesity of Zimbabwe Professor Paul Mapfumo vanoti kuuya kwemukuru weWFP muZimbabwe kunopa sangano iri mukana wekunatsonzwisa matambudziko eZimbabwe pamwe nekuti ringabatsire sei. Amai Cousin vatiwo zvinofadza kuti hurumende yavadzivisa kuti yakatarisana negoo rakanaka chose gore rino murwendo rwavo rwekuZimbabwe. Amai Cousin vakaitawo musangano nemutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru pamwe nevari kuita zvirongwa zvechikafu munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.